This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 Manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 3 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet website yedu inoti www.voashona.com. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitihe zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Musangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica nemutungamiri weAmerica weUS Africa Leaders Summit unotanga mangwana muno muWashington DC. Hurumende yoronga kutumira varayiridzi kuSouth Sudan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vatungamiri vangangosvika makumashanu venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kupinda mumusangano weUS Africa Leaders Summit uyo uri kutarisirwa kutanga mangwana muno muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vatungamiri vatatu vanoti vaOmar al-Bashir vekuSudan, vaIsaias Afwerki vekuEritrea pamwe naMai Catherine Samba Panza vekuCentral African Republic vanonzi havana kukokwa kumusangano uyu nenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi hurumende inonzi inoti yakasiyiwa kumusangano uyu nenyaya yekupaminda kuvatema. Mavlas Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanorwira kodzero dzevanhu uye vachiona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaArthur Gwagwa avachapindawo mumusangano uyu kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Andiwoni kuti kusavepo kwa Mugabe kungakanganise mafambiro achaita musangano uyu. Nekuti sekuziva kwenyu kune tsumo inoziyo kufa kwomujoni Tambo Ivhari. VaMugabe vamunhu akura ane makore 90 zvekuti isusi kutarisira kwedu hatifungi kuti vangadai vachiri pachigaro. Saka kuve kwavo pamusangano kana kusave kwavo pamusangano hazviri kuti musangano uyu usabudirire.
Pane zvichazeyewa here nemasangano akazvimirira ega zvichienderana nemusangano iwoyu? Kana pane zviripo zvii chaizvo zvichange zvichizeyewa? Uyezve pane vachabvawo kuZimbabwe vachange vari pamisangano iyi here?
Musangano wemaorganizations akazvimirira hatingati civil society tinenge tichitaura zvakawanda zvinoenderana nerunyararo zvesecurity zvepunduso zenyika yatingati inclusive development. Asi chinhu chatichanyanya kusimbaradza pamisangano iyoyo ndechekuti izvo kuti nyika ikwanise kubudirira ndokunge nyika iyoyo iine mutongerwo wakanaka yatinoti pachiri nexus between democracy and development. Tichazosangana naBarack Obama zvakare nemusi wemuvhuro vachisimbaradza zvikuru zvibozwa zvavane zenge vachidzeya nevakuru vanobva kuAfrica. Andisi kunyatsoziva kuti vari kubva kuZimbabwe ndianani. Kasi ini ndinenge ndiripo ndirobva kuZimbabwe ndiriuziva kuti vaArnold Sunga vanenge varipo. Ndinotarisira kuti kunogona kuvawo kuine vamwe vari kubva kuZimbabwe vachakwanisa kumirira nyika yedu pamisangano iyi.
Pane nhunha dzamungati muchatura here mangwana makanyanyomirira Zimbabwe?
Inini chinhu chandiri kunyanya kusimbisisa, pane bepa randakanyora richapublishwa neLondon School of Economics ndechekuti pane ukama pakati pekukwanisa kutoka nyika zvakanaka nekubudirira. Sekutaura kwanaita kuti democracy nedevelopment zvinhu zvandingati izvo zvine ukama sebhandi nebhurugwa. Saka tikada kutaura kuti nyika ziri kutongwa zvakanaka dzakaita sana Tanzania nedzimo dzakaita sana South Africa tikati ziri kutongwa zvakanaka zvakanyanyisisa kasi unoona kuti nyika idzi dziri kuremekedzawo zvatingati zvigwa zvedemokrasi unoona kuti nyika dziri kubudirira kasi nyika yakaita seyedu yekuti yakatizwa indoita jeka nyika ndoita zvangu zvandinoda muri kuona kuti nyika yedu iri kudzikira pasi mabasa hakuchisina maindustry hakuchisina saka zvinhu zvatichanyanya kutaurira pamusoro pezimbabwe ndezvekuti zvokuti zimbabwe ikwanise kubudirira ngatitauriraneika togadzirisa nyaya yematongerwo enyika kuti vanhu vakwanise kupinda musarudzo vachisarudza hurumende yavanoda nekuti hurumende yavanoda nyange ikazokanganiswa nyange ikazonatsa kasi vanhu vanenge vachiti aiwa tisi takasarudza hurumende iyi
vanga vari vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano rezimbabwe human rights ngo forum vaarthur gwagwa vari muno muamerica namavelous muhlanganya uye westudio 7 gurukota rezvedzidzo valazarus dokora vanonzi vakati zimbabwe ichabatsira nyika yesudan nevarayiridzi verurimi rwechirungu nevesainzi senzira yekubatsira nyika iyi kuti isimukire munyaya dzedzidzo mashoko ari kuburitswa mapepanhau anoti vadokora ava vakanga vari kusudan svondo rapera vakanyorerana chibvumirano chekudyidzana kwenyika mbiri idzi nemumwe wavo vajohn guy vanove gurukota rezvedzidzo musudan chekushanda pamwe munyaya dzedzidzo asi vadokora vanonzi havana kutaura kuti chirongwa ichi chichaparurwa riini studio 7 haina kukwanisawo kubata vadokora kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi asi mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe vatakawafira zhou vanoti kunyange vachitambira urongwa uhu nemaoko maviri sevarayiridzi zvakanakawo kuti hurumende ishande pamwe nevane chekuita nedzidzo isati yatora matanho akadai
takazverengawo manewspaper tichinzwa kuti vadokora vaita ushamwari nesouth sudan isuwo sevarayiridzi taanguri kuti zvakanaka kuti ministry of education ingoshandisawo maexchange program nedzimwe nyika because zvinopaya tinoti brain circulation as opposed to brain drain nekuti whether hurumende inoda kana kuti haidi maticha agara anongoenda saka pakaona maprogramu okuti aende maticha zvakajeka zvinobatsirawo pabrain circulation asi chanyanyonetsa ndechokuti vadokora vasati vaenda kusudan vaifanira kunge vakagarawo pasi namastakeholders omuzimbabwe chomboonesanawo kuti zvakamira sei pane kuti iko zvino vongoyawoti vakaita agreement nokuti zviri muzvikoro zvatinoziva isu sevanhu vanomirira varayiridzi muzimbabwe ndeyekuti zimbabwe haina potential yokuti iindise zvikuru sei varayiridzi vanoticha masciences nokuti havamo muzvikoro saka kana vadokora vauda kutora vashoma vacho varimo tichitotadza kuticha ma-A-levels ma-A-levels akawanda akatoclosa nokushaya maticha yescience then zvinokandamadza zvikuru kuti vachiri kuda kuti nyika ibhenefiti here kana kuti vari kuda kuuraya nyika
asi imi dai makanga mapiwa mukana wamuri kuti maifanira kunge makapiwa mukana uyu mamuine zvamaipokana nazvo here
hongu zvandiri kuti taura izvozvo kuti hatina kapasiti yokuti isisu tikwanise kupa southern sudan zvikuru sei varayiridzi vemasciences because havatorimo
chirongwa ichi toti chabudirira vazhou zvii zvingawanikwawo nezimbabwe kubva kusouth sudan ikoko
ndo chimwe chinoti netsewo chese kuti hatina kubudisirwa pachena kuti chingawanikwa zvikuru sei nematicha even nenyika kubva kusouth sudan ndezvei zvinoita sekuti kungobatanidza mubatanidzwa watinoziva kuti wanga wagara uripo wava mugabe navajohn garang asi tisinganyai kuona chouviri
vanga vari mutungamiri weptuz vatakawafira zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 sangano rinomirira vanoita mabasa ekutengesa zvinhu renational vendors union zimbabwe rinoti zvakakosha zvikuru kuti nhengo dzaro dzibvumidzwe kushanda dzakasununguka uye kuti basa rekutengeswa kwezvinhu ritambirwe seimwe nzira yekuraramisa vanhu nhengo yebhodhi resangano iri vastanley zvorwadza vanoti vari kumusoro kusanganisira nhengo dzeparamende nemakanzuru vanofanirwa kuisa mutemo unobvumidza vanotengesa zvinhu kuti vashande vasingambunyikidzwi vanoti sangano ravo riri kukurawo zuva nezuva sezvo vanhu vakawanda vari kunyoresa kuti vave nhengo ngatinzwei hurukuro yataita navo
Sangano redu isangano riri kumirira mazenda musi nemusi riri kukura nokuti tiri kuregista mazenda kuti tiite sangano richabata Zimbabwe yese mativi mamwe atisatasvika asi tiri muurongwa hwekuti tinenge tiriko tichingoregista mavhenda sokudaro.
Vamunonyanyotarisa imi kune vanotengesa kana kuti vamungati mavhenda, muri kutarisa vanongotengesa mumigwagwa here kana kuti vanenge vachitengesa kana kumisika?
Tiri kutarisa munhu wese anongonzi vhenda anotengesa, zvingave ava vari mumugwagwa kana kuti vari mumisika. Asi zvikuru sei isi sesangano tiri kukurudzira kuti chero munhu anonzi vhenda anofanirwa kuuya achiregista, uyezve tinoda kuti tikurudzire vanhu kuti varege kuramba vachishandisa shoko rinenge rekutuka rekuti illegal vendor, nokuti vanhu pamigwagwa havasi kuenda kunotsvaga kupfuma, vari kuenda kunotsvaga kurarama.
Zvezvinotarisirwa kuti munhu ave nhengo?
Isu sesangano tinoti nhengo inoya kuzova mumwe wedu muunion yedu haana chaanobhadhara. Auya ikoko anongouya nechitupa chake, otiudza adhiresi yekumba, zita rake, tobva tanyora pasi toita inonzi database. Madatabase edu ari kubatsira vanhu kuti tizivane, tive neukama nemamembers edu, paanogara, zvaanoita, nguva yaashanda, zvizhinji zvaakakanganisirwa mukutengesa kwake. Uyezve tiri kutarisira kuti database irori richabatsira makanzuru kana vaakuda information yekushandisa, uye zvichabatsira zimura kana yasvika panguva yekuti inenge yakuda kutekisa mavhenda.
Tinoonawo kuti nhengo dzenyu dzagara dzinongoita wagonzo nakitsi nemapurisa. Zvii zvamuri kuitawo kuti nhengo dzenyu dzinge dzichishandawo dzakasununguka?
Sesangano tanyora mutemo unonzi iwo Street Vendors Act, Street Vendors Bill 2014, Protection of Livelihoods. Watakaipawo maMP maviri vanonzi Beatrice Nyampinga, MP weZanu PF Goromonzi West, naLucia Matibenga, MP weMDC Kuwadzana, kuti vatitorerewo mutemo iwoyu, vadzidzisewo vamwe, vapushe kuparlamende kuti mutemo uyu unyorwe ugogona kubatsira mavhenda kutengesa vakasununguka.
Vanga vari nhengo yeBoard reNational Vendors Union Zimbabwe vaStanley Zvorwadza vari parunhare muHarare neStudio 7.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, moskana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Yasvika nguva yekuti tikuendesei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Brian Geza, avo vanoita zvemitambo. Mukoma Brian vaimbotamba nechikwata chine mukurumbira zvikuru cheTumbuka, asi iko zvino vave kuita basa rekugadzira mavhidhiyo nezvimwe zvakadaro-daro zvakanangana nekudzidzisa vanhu nezvemitambo, kana kuti vatingati nechirungu choreographer. Nekuda kwebasa ravo, mukoma Brian vakakwanisawo kuwana mubayiro wepamusoro-soro wechoreography kubva kunama. Vakaitawo mhanza kuti vange vari pakati pevamwe vana veZimbabwe vechidiki vanosvika ivo makumi matatu vakauya kuno kuAmerica kuti vazenge vachisangana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama pasi pechirongwa chakaparurwa navaObama chinozivikanwa nekuti Young African Leadership Initiative kana kuti YALI. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7, mukoma Brian.
Aiwa ndinotenda, ndinotenda.
Brian manga muri kuchirongwa cheyali chungatudze kuti zvinhu zvakakufambira sei?
Rongo rizofamba zvakanaka.
Takadzidza zvakawanda. Maendera necivic leadership. Saka zvaifamba zvakanaka.
Zvii zvaungati ungadzokerewo uchinodzidzisa vamwe kumusha?
Zvakawanda.
Pane zvimwe zvacho kuti utungamiri kana uchitungamirira vechidiki, kuti unge uri kutungamirira netsika neunhu unoyemurwawo, uyezve atoti strategic planning, uyezve kukwanisa kurongwa atoti mabudget nekukwanisa kutsvaga mari atoti grant application.
Iwe unoshanda nevechidiki muMbare, chii chakapa kuti ude kushandira munzvimbo iyoyi yeMbare?
Mbare ndomandakazvarirwa uye ndomandakakurira. Ende kuMbare nyaya iripo ndeyekuti ndofunga tinoziva misikanzwa zvaitwa nevechidiki. Saka nyaya inenge iripo ndeyekuti tidzirire umbavha, kusarongeka, kusave netarisiro. Ndakaona kuti tiite atoti employment creation, sustainability, uyezve kukwanisawo kupromota atoti good behavior, good citizenship. Ndikati regerai tiite zvemaarts. Ndokutanga kwandakaita muMbare.
Zviri kutambirwa sei muMbare? Pane vamwe vechidiki here vaungade kudoma vauri kuona vari kunyatsogona kuita basa raunenge uchishanda naro here?
Vamwe vacho vandodi Simba Fulukia ari kuNorway akabva muzvishamiso. Toitawo Tendai Makurumbandi akabva muzvishamiso ari kuSweden neNorway. Toitawo vamwe ana Makinto Zvirahuna ari kutumbuka dance company. Ana Bruce Geza vari kuCape Town kuUbuntu Arts. Kana Robert January havanhu vazhinji vakabuda muchirongwa ichi vachibvawo muMbare.
Ndeapi matambudziko amunowanzosangana nawo anomboita kuti mutadze kunyatsoita basa nemazvo?
Kushayikwa kwezvinodikanwa pabasa, nyanyise atoti maresources pachirungu.
Nderipi basa raungati wakanyatsoita rekuronga zvemitambo iri kana kuti rekuita choreographer, rawakati apa ndinenge ndasvika paya pekuti ndo zvandirotarisira kuti ndirambe ndichiita?
Akawanda basa rese randinoita ndinoriremekedza, asi randinorangarira rakandipisa manyemwe igodo rapera pandakapuwa mukombe wenamba kuve choreographer ari mberi. Ndakaita Shift Reloaded and then ndikagadzirawo UNW2 yakandinwisawo mvura official opening yacho, asi mabasa esandogadzira tinoaremekedza.
Wakwanisa iwe kuti unge uchisangana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nemudzimai wavo amai Michelle Obama, uri kunzwa sei?
Awa zvinofadza nekuti ndakakwanisa kutoita mukana wokutaura na Obama face to face, one on one, kwechinguva chidiki. Zvinofadza nekuti chiripo ndechekuti kuremekedzwa kwezvatinoita kana zvichiremekedzwa kunze, aiwa ndinovimba kuti vari kumba vachazvigamuchiro kuti vana vedu vari kuita zvinoyemurwa kunze, ngativakurudzirewo munyika.
Aiwa tinokutenda Brian nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa ndotendawo imi nekumupa mukana.
Manga makateerera kubva kune mukomana wechidiki anoita zvemitambo Brian Geza. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichitarisa zvakadzama zvinhu zvine chekuita nevechidiki muupenyu hwavo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing. Nacho chirongwa chevechidiki tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Musangano weutungamiri wenyika dzemuAfrica nemutungamiri weAmerica weUS Africa Leaders Summit unotanga mangwana muno muWashington DC. Hurumende inonzi inourongwa hwekutumira varayiridzi kuSouth Sudan. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Marvelous Muhlanganya uye.